Isusu tiri kuti whether it empowers the young people or it doesn't. Takatanga kuconsider chini chinonzi nyika ndo chini chatakatanga kuisa pamberi pedu. Takaona kuti tikaramba tichiita maproblems ekuti this is not suitable for us as young people. Vamwe vobudawo vachiti izvi zviri kuzotidai. Isusu takakoshesa chini chinonzi Zimbabwe ndo chekutanga chatakaita. Whatever chinozoda ngachivepo nyika yane utongi umwe chete kwete utongi wemapoto wokuti mumwe anomboti ndirimo mangwana woti ndabuda.
Pane vamwe vari kuti gwaro rebumbiro irori harikoshese vechidiki.
Varuda kukosheswa kusvika papi? Ndobva ndataura vari pakutanga kuti hongu rinogona kunge ritiri kukoshesa isu sevechidiki. Bati chatakatarisa pagore rino ra2018 takatarisa kuti toda kuti nyika yedu ifambire mberi.
Saka neimwe nzira muri kutaura kuti munotambira gwaro irori riri zvariri risinei nekuti rakugutsai sevechidiki kana kuti kwete.
Tirikuritambira sezvariri dokumendi iroro. Isu tiri kutoenda kunovhota yes pariri dokumendi iro.
Ko panyaya yekuendeswa kwoupfumi kune vechidiki yatingati empowerment.
Ele, kana taritambira kwava nehurumende inenge yabva mubato rimwe chete rine zvekuita nematongerwo enyika. Tinotoita maamendimenzi uye zvoupfumi izvizvi tagara tatopinda titorimani.